manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rodzivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezano PF vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwawo nderusununguko vachiti vanotarisira kuteraramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire.
Ichokwadi semacitizen weZimbabwe tiri kunyika chikuru chati chichitema nacho chekutanga ndechemahumeni vekabhisi zvaitwa muZimbabwe kusunga kwavatimba kusunga kwavanhu vekaribha kusunga kwavana chere tiri kunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuZimbabwe hausina mira zvakanaka nechinhu chekutanga chati kudzinisa nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka chinobva kudzinda rekwani takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerenge newai asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatazvizi hazvina kumira zvakanaka chechikuru chati chichema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muZimbabwe pozi dzeZimbabwe dzinanyira zvakanaka fadhagirikuya yakataura zviri pachena kuti pozidzimba dzinofanira kugadziriswa so tange chemuonawo fadhagirao sako maakuya zvekare kumusha kusanira zvakanaka nofanira kugadzirisa muri kumborerei so ndezvito zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatatizise nyika yese yeZimbabwe ino
mapiwo here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaya kare mukosini yeZimbabwe tinowanzo zviziva isu kuti dumbiro rakanyorwa hakuna ramusoro paro hakuna kwasoite dumbiro so kana rakanyorwa kare rikapaswa renyika yose mvumo takaipiwa apa taakungozivisa pasa kuti aredire yaitibatsirane tipinde mugwagwa tinoite zvikamutemo zviri peaceful zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaro zvakanaka here. So hatiende kuvazivisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizoisa njodzi vana vezimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa?
Ndiani anenge anyadzisa nyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chekudya vobata chamhoro wavana? Iye nzi vanenge vapfumbura nyika. Kana vadaro vaexposa izvi nemutungamiriri wenyika yezimbabwe wacho vamunangakwa kuti isu tinenge taiwa honai vana vasungwa vaenda kumajere, honai hatina chekudya, honai hatina kunyika zvakanaka, votora chamhoti rova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vapfumbura nyika yavozvi. Isi kana vadaro vatifadza izvi. Matiretero haasi kudzosera kumashure, anotipa simba rokuenderera mberi, kutipa simba rokuti zvisunungure.
Ava vanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunhare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato reZANU-PF vataura ikandishaya, vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo, sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo. Kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzeSADC uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu vavo. Vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi kunyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita umhosva mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hakuna dambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi haparohwa mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ikandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muZANU-PF vari parunhare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvokuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 73 kusvika 79 patakazosununguka, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tinangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa hudzamo hwakarema hwakakodzera kutongera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe, Ambassador Muchangwa, vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirirei painga iri, nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yaveneparenzi itsva inonzi ZIG inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki, vanochera goridhi rinopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi reZimbabwe. Zvinongoita vamwana vavo ivi vane inope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero vanongopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro, tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kouyawo nyaya imwe, Ambassador Muchangwa, yevakarwa hondo. Pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho ndinonyinyita zvikuru sechairman wemavaveterani kuti mararamiro avo haana kodzero. Nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish, isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe isiri tahwina. Dzimwe ani dzese vagumi rese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhurumende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusecond republic yakatiregerera, asi hurumende yesecond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongwa zvinhu vedu vakapakatika. Asi vachiri vapenyu ivavo ndinetari yekuti zvino zvatakuvaka mataundi matsva pana manhizi kaakuitika sindura tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji. Munotiwo
manyebozi unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo mumasango. Zvada kutaura kuti vanhu ivavo vanonzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vanenge riri nepfungwa dzenyika dzekumateperero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravari kutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Mutsvangwa vari parunare muHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rachenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi reGumi Guru. Namuzware Chietsa Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, anovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita seGumi Guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana uno kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapihwe mazano kuti kana vachida kupinda vanoshambisa sei.
Taita zvakare uri kurona muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga taka wanda, but ni chikuru chanda wana ndechokuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino tanga tichito celebrate umwe wekugana, anonzi Joel abva kunowina iye 2024 Young Impact Leader Award, and inoratidza kuti last year yanga yakawinwa neumwe, and zvinoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities edu tapedza chirongwa ichi, ndozvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako, kuti kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda dzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, nevanhu vekunoku, nema embassies kuti kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Tichitarisawo zvimwe zvezvinhu zvisingawanzotariswa pawakasvika munomu. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct, ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti susu maAfricans nema black nema African Americans, history yedu yakabatana zvikuru, nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries, kunyanya kuna Ghana nevamwewo kuna Liberia, vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema. And tinoona kuti machallenges acho yanopa maopportunities as well, because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreata masolutions, tichishanda pamwe chete kuresolva masolutions ari muAfrica, tichistrengthena nemarelations edu yekunoko kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno, muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii kuzvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming, and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikona kuti Namatai Kwekweza wekuwilid avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Rototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pamaplatforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza mahuman rights. Zvino kana vachi onekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuzinaso vachisunga vamwa 78 Avondale vari kuramba vari mujere, hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo, isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare chiedza mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateriri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya.
Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero katinokupai shondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara, achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya naBaba Johani, izwi rakazoburukira pana Baba Manuel, ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kureva muri vemusvo?
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro, hatizoite hedu musvo asi tinogerwa hedu musoro. achichengete bvudzi.
Alright. Saka imi chiipo story chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwanamboita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti gestance ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza gestance yedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara, kunorodzwa vana vadiki, kunororwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujohani Masowe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumwe. Unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzwi mudzimurira tinokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa kuti upore unoitirwa muteuro. Asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende uye hatirodzi vana vadiki. Kujohani Masowe chishanu hatina mutemo wakadaro.
Popa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujohani Masowe.
Mitemo yamunotaura iyi munoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri.
Hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita, tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimunoera ndiwo mweya mutsvene. Sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazenge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimunoera taura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika. Saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here, pakamira sei apa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yeJohani Masowe chishanu. Handingati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzei. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingapari. Ndo mitemo yedu yechi.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mufamba umu hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai chiisira ivo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupinduka, dai tiri vamwe, dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, tidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai mesineji. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe chondo rino uya nemusi wesvondo. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo neChina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwi aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 ne-6 kuchiti menduru dzose dzayakawana mumakwikwi aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaOlympics egore rino. Vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba apo chiri kuendawo ku France kunokwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Cariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinary yemujaho we 200 meters kumaolympic games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kunokukwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vevamhanyi vasere vakapinda mufinary yemujaho uyu. Izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro, nengo yeNational Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatiisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isukosa Association yeNAZ, National Athletics Association of Zimbabwe, tunonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri avo.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinary uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrenavo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kuno kompita, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatichafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti jaramba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro, achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nhasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi wazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroi mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that we notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us requiring us. If they have a letter, they cannot cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka-7 ngenyanga ezayo.
Siye mhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo. Iziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroi mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezi mota ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakade lezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe elikhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhe livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso ye-bail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso ye-Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe enqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our fathers fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is going to keep us on that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether this is in another district, but I'll be very glad and happy if it is. nationwide. This is not about the political party. It is about a contained Zimbabwe. Anyone contained, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-Ndonga, ZANU-NDAWO, whatever the case it might be. But we are always going to unite as Zimbabwe and contained Zimbabwe and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. They say love letter. It is not cash. We don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyai isikhulumeli senhlanganiso ye Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West obekhuluma ecingweni le Studio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano we SADC sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecobungula izombusazwe
inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama Concerned Citizens ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulumhlangano ozoba khona ku-SADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini akukho kubi ngalokho indlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini esikwaziyo ngezano PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka ama uniform amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapolisa abanye kusuka kungebona amasotsha ngabantu babo ababagqokisele zompahla zamapolisa ukuthi bezokwethusela abantu yilokho kuzokwenzakala kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso eplatini njengokudla kufanele sisukume silwe silwele okulungileyo silelwe ukubuswa ngcono ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenenge isicelo esifana nalesi isiyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe okufanele ukuthi ngakade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana utshintsho luza ngendlela ezinenge singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho siyaba sisaxoxa siyabe sisadlala kodwa nxa ngabe kuyukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi la kuphi ukuthi bethusela abantu ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa
sikhulume labo abeConcerned Citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso njalo bazaqhubeka benze njalo
into kumele siyazi singabantu beZimbabwe lomhlangano somhlangano wezano PF asomhlangano weruling party asomhlangano wabantu beZimbabwe umhlangano weregion kuhlangene amazwe eSADC angu-13 lawa mazwe angahlangana noma yilipi lizwe kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate ukuyakhuluma lama leaders wabo kuregion baye bayekhuluma nama leaders wabo
lo mnumzana Senzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa so kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC njalo umnumzana Kazembe Kazembe umphathi intambo obona ngokwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapolisa azabopha labo abazabangela udlakela waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula
Direct from Washington.
Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC kuyena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga leHeroes Day lona elilandulela eleDefence Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. Osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu, amachumi amabili lanhlanu, kubika abezindaba be-AP. Wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisitshiyagalombili ukuthi bencintise. So kubhubhe abantu abalitshumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukutshelelwa kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu. Abantu abalitshumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqitshwe izibi lezi ku-landslide, kubika abezindaba abe-Reuters. Okwamanje sengelichiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatshi.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonele ukuthi yasiza kakhulu yindaba eyokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo, le exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha, yiziphi ezizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulida in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo ku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesadlula kiyo i-program le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuzwa imibuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually you main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamile.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo kuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza
kakhulu Mina ngilama business ami but okunye futhi engikwenza ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu euniversity and then kwezinye isikhathi labantwana base high school and kule zinto eziningi engizifundileyo even lama opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khona okwenza ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engufundileyo and futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa ngimangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu and loku kudla kwakhona akujayele.
So vele sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu hhayi kuyale
hhayi ngizipheli i-beans zami le rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngingahamba ukuyathenga ngithenga izinto engizaziyo ngakuyi-drinki ngithenga i-sprite ngawuhela ama-chips into engizaziyo ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla ngayehle ukudla ngabhatala bani ngayehle ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshoot amafilm and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo wanginika i-tour ye-studio lapho kwakushuthwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lwe-Mandela Washington Fellowship onkosazana Chiedza Mlingwa Lovika Gazi lomnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshaya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu
owenze
usenzile
manje sigcina masiko
wethu
sigcina masiko
wethu kwezomasiko lokuphila kwabantu zoku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe 7 September siyahlangana emhlahlandlela, sihlangana kobulawayo City Hall ngo 8:30 bese siphuma ke siye emhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. uMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe isizwe esisodwa umthwakazi. Siyathanda ukuthi amatonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empowezi esikhona leplumtree esize emhlahlandlela. Abesitshanganeni emachiredzi bathi bazabe bekhona. Sisaxhumana nalabo abasesuthwini ngasikaqedi kodwa bakithi lonyaka hayi alonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona. Siyakhuthaza ke wonke umuntu kobulawayo sikhize indlu siye emhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona Msakazi ukuthi kuningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Iziningi izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane le zinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani Msakazi. Impi indlala, ubuntu bethu sesilahlekelwe ubuntu bethu amatshwala labo ntshengu asebengene abantwaneni sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele nxa into zilunge kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani i-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga akula mntwana olala esitradeni abantu bayanakekelana so sifuna nje ukuthi kube le mfundiso asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane
ye kodwa ubona zana abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho khamba njani bona
Mthembo siyakulwisa khona la eGoli sihlezi nje sihleli singekho ekhaya siyazama bese sihlangene labafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza sifuna abantu baqoqeke Mthembo abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani akukhathalekile bakuliphi ilizwe ungaba se-UK ungaba use-Ireland ungaba se-USA Canada Australia kumele uzazi ukuthi ungubani sibe ngumthwakazi onakekelanayo umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo ngoba sikude sesikhohlwe ekhaya
ye khuluma lapha ngamafishane sibe
Namafishane bakwethu okunye sithanda ukubika ukuthi mhla ka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikaner eMusega basicelile ama-Afrikaner ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo leyo kuyindlela yokukhumbula inhambo ezahanjwa ngoba bamkhulu baze bayefika kulelane likamthwakazi so kubalulekile lalokho ukuthi izizehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule 17 August ke siyakhona eMsega eNorthwest South Africa ukukhumbula lokho kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhla ka 7 September 2024 angabi khona osalayo siyabonga kakhulu umsakazi
siyabonga kakhulu ke lo ngubaba uBornman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhengula sibonga kakhulu Khumalo ungadeni kasasa
ngiyabonga la mthembo kakhulu
siyawagcina amasiko ngela manyama bayawagcina amasiko
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
ngizafuna sikhangele abase Roma chapter 1 verse 17 ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo iqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngakho namhlanje ngifuna basikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 iverse ka-4 siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyengiqeda ukuyibala njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobo owabhala kwamaHebheru njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo okokuqala siyananzelela ukuthi kungabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalo kambe vele lona ukholo kuyini nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo siyakwazi kuloku kholo olokukholwa yena uNkulunkulu kube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu khona uDavida waloba wathi isiwula sithakula uNkulunkulu so bakhona abanye abantu abayizwula kulula abathi bona akula uNkulunkulu ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona usuwenze njalo kuyisigaba abanenge ngcwele abandlalele abakisho abane ngcweveloni besitha uNkulunkulu kakho manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho isiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangela umhlaba umbe wena uzikhanyele wena ngwakho uzabona uzange uphonge kwenza nje umazivelela kulo muntu owakudalayo lumhlaba uzange wenze umazivelela wadala ngomunye umuntu lowo muntu nguye uNkulunkulu endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani bazama indlela ezihlukeneyo uPaul uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakutshaya ndiva lokho kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu sokumele senze ngale ndlela ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona okwesibili yikukholwa uNkulunkulu ukuthi lapho kumele ukholwe ilizwi likaNkulunkulu uba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitsho ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala khonokho yikho okucina kusika nzima yikho kuthiwana abalungileyo bayophila ngokukholwa sokutho ukuthi lapha ukholo yokuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlula ngumhambi uya ezulwini lapho kule dolobha elihle elingapheliyo lapho kule zinto ezingapheliyo khona lapho kule golide elingapheliyo kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambaneni wabhadala yonke into kumele ibhadale kuNkulunkulu wachitha igazi lakhe lachitheka igazi likaJesu lasibhadalela yonke into ukona kwethu konke wakhitshwa nguNkulunkulu ngakho namhlanje ngifuna uze kuNkulunkulu ngokholo ungabulalele namhlanje intshumayelo yami ubungumuntu obuzicala ubungumuntu ozibona ungancedi lutho kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi uJesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi undithethelele zonke izono zami asithandazeni baba igama likaJesu letha abantu abakho abavula inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe bafuna ukususwa izono nguwe Jesu ngena enhliziyweni zabo ubasindise ubakhulule esonweni ngegama likaJesu amen inkosi likusise hlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile inkomo
Imidlalo emkhulu yama-Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele-France ivalwa lamhla eParis ngo-9 o'clock ntambama. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela okuningi ngali mdlalo langempumela yemidlalo yenguqu. Kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba ludumo edlalela i-Highlanders uGift Lunga Junior.
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa kulababili kuphela ababalisa uMakana Kayishe Charamba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics lonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangela impumelelo emidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBafana Stadium Tanamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Beta Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBafana Stadium. Wange 0, Checkered Pirates 0, Marika Diamonds 0, Herentals 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972. Ngakhulela eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobukazi Secondary School.
Ulunga uqale udlala ibhola semncane. Kungani bembiza senior?
Bora ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Ngaqalisa ngisadlalela i-team okuthiwa imihlangene yakhotshwa ngumalume wami uJoaquin Lunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Alibaba. Ngadlalela ama-juniors e-Highlanders. From there, I graduated ngaku first team. As coach was Roy Pareto. Who gifted me my vela my juniors. So sasa sidlala sonke ku first team ya Islanders coach wa Madinda. So wasofanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi obuye khathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Nesikhathi edlala iBoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igate elibona.
Ngawina Independence Cup, Netpro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu Africa Cup Heroes wonke la sawa win. I can still remember ngo 94 ngaba i top goal scorer ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu le Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlala leli qembu ababona ngale besebenzela iBoso.
Now we cannot all coach i team A1 sibaningi but yena lo yabe khona fakiwe chance yakhe ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilomethembi but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi iCAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle lunga.
It's just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs as angikwazithi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana laba. Sile talent sibili ezwayo but ama-drugs ababisele emuva.
Zimalapha ezemidlalo kuliviki ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra olivalelisayo imi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.